kutone tswane vareridzwa sisati kuti tipise nacho vakuda kuti tiendelee mberi kusvika zvichemo zvavo zvitange zvanzwikwa tisati tadzokera kumabasa kuratidzira kwafamba zvakanaka taisa puresha hurumende kuti idirize panyaya yekuti masalaries edu apiwe ari either $500 on average yatotambira iri $900 kana vatadza votopa iri market equivalent izvozvo urongwa hwafamba zvakanaka zvokuti kuzopera kwaita zuva nhasi maschools anga akutorekoda attendance iri below 40%. Titori mubishi yekuedza kukurudzira kuti aiwa ngatitodzokerei kubasa tichironga kuti torwisa sei kumberi uku. Izvi impact yatonzwikwa chero nestate izvezvi iri mubishi kudeploya vanhu kumaschools vasori vayo kuti vatiraye kunoprofaila nekuti vanga vasina kumbotarisira kuti kana havaiti mamwe maunionzi avasirimo haibudiriri iko zvino vatovhunduka nekubudirira kwayo vakuedza kuprofaila kuti vanzwisise kuti zvakafamba sei kuti ibudiriri saka tikuona vachiendo indarogeta maticha edu paground enda totambira nhare dzinokwana shanu munguva pfupipfupi yapfuura reo vanhu vachiti vanga vachitaura nemacio achivaindarogeta totonhamba yemaindarogation sofa atarekoda atatamborekoda 42 atoshuta kuenda ku47 saka inyaya yekuti state yakutovhunduka government pache zvayo yatodedzera yakatodedzerawo musangano wengensi patakatanga zvuri zvii patata kutoendera mberi zvakuonekwa chi impact yapo kuti vanzwe kuti vangagadzirise sei nyaya yemari yedu saka chirongwa ichafamba zvakanaka isu tiri kuti hatidi kuramba takangoti zvanya zvinoita sekunge tisingadi basa saka tiri kudzokera asi tichesunguvana tichipa hurumende nguva yekufema kuti itipe mari yedu mangwana tichange tiburitsa way forward yekuti taakuita sei kana mari yedu isati yadi isati yauya asi kei zvino tinoona kuti zvinhu zvedu zvafamba tangotadza kufamba zvakanaka chete kushungurudzwa kututwa vamwe vedu vamwe vachitotiza munyika vamwe vari mukutohwanda nestate ichiedza nepainogona kuti idzvanyirire asi varombo vadzidzisi sekutambura kwavari kuita vari kutaura nezvizvo rimwe chete vachiti apa hatichakwanisi kumira nekuti mari yatiri kutambira yanyanyoshomeka zvakanyanyisa zvekuti haina chaichakwana chine bvunzo muupenyu hwavo
vamasarure mumazuva matatu aya muchiratidzira makakwanisa here kugara pasi muchitaurawo nehurumende
sezvandambotaura hurumende ichiri kumashure ichiri kuda kutaura neshamwari dzayo dzayakagadza muchinhu chinonzi apex council saka isu patinoita ruzha ndo vavanodana voti huya ichitaurira nenyaya dzematicha nyaya dzemacivil servants asi isu tinoziva kuti vanhu ava vamiririre macivil servants saka kwataakuenda kumberi uku macivil servants aakuzoona kuti kuapex council ndokunofira bhora redu vaakuti ngatichimbobatane kusvikira hurumende yaona kuti zvainowirirana neapex council hazvishande kwatiri saka kumberi kwacho izvozvo vakadedza apex council kuratidza kuti vanga vanzwa izvi redu asi hazvicharambe zvichishanda sezvo zvakaita kumashure kwavakambobvumirana kupuwa $29 vachishandisa apex council izvezvi kana vachinge vasina kubvumira namari yatiri kuda interbank rate ye500 vachaona vanhu vachidzivira mamwe mabasa zvichazoita kuti vamanikidzwe kuti vati engage collectively sevashandi vachishandisa machannels ari more democratic kudarika zveudzvanyiriro hwakagadzirwa neNGNC unewe apex council isisiri pamutemo tichitarisa bumbiro redu rezimbabwe
vamasarure tiri kunzwa kuti izvo mutungamiri wenyika vamunangagwa nhasi vaisa ruoko rwavo pamutemo wetripartite negotiating forum munotambira sei chiitiko ichi
kugara pasi vanhu vachitaurirana kubva kumasectors ose business labour hurumende chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vapote vachiisa misoro pamwe chete vachitaurirana asi hurukuro dzose dzinoda kuti dzinge dzichikwanisa kuburitsa pfundutso tripartite negotiating forum ikazongove chinhu chekuti vanhu vasangane vachitodzvanyirira vamwe vanhu kuti mavhoisi avo azwike ndopainga zoshate chete tiri kufarira izvozvo tichiti spiriti yacho asi ngaichive yekutaurirana tichigadzirisa nhuna dzine vashandi tichiita kuti nhuna dzevashandi dziadresewo vashandi vachinzwisisawo zviri kunetsa vanhu vebhizinesi asi pasina ari kudzvanyirwa muurongwa ihwohwo hapana pakambobvira patadza kushanda nyaya dzenhaurirano nhaurirano dzinoshanda vanhu vari kudzitaura vachinge vari sincere vese nhaurirano dzinogona kutadza kungoshanda chete kana paine mumwe ari kuda kuitira vamwe chitsotsi achihwanda nenhaurirano
nzira dzekuratidzira mabatirwa dziri kuitwa mumutemo mutsva weTNF muri kudzitambira sei tiri kunzwa kuti izvo zvichaomesera vashandi kuti vange vachiratidzira zviri nyore nepamusana pemutemo wasainwa navamunanga
nzira dzekuratidzira TNF mapepa ose atakaverenga tichiverenga magwaro aro hapana painodzvanyirira vashandi asi kana paine zvimwe zvataiva zvaitaurwa museneti nasekesainzenza zvisati zvichida kuswa muact zvatisina kuona tichazenge tichizozoona asi ngatirangarireka kuti act iri pasi pebumbiro remutemo hakuna act inouya ichioverrida zvakanyorwa mubumbiro redu rezimbabwe bumbiro redu rakatori pagwara rinoenderana nenyaya dzekuratidzira rikapa mushandi simba musection 65 yekuti anokwanisa kuratidzira kuti akwanise kunzwikwa nhunha dzake izvozvo hazvingazodziviswe neact iyo iri pasi peconstitution kana vachinge vazopagula zvimwe zvinhu zvinoda kudzvanyirira mashandi muact zvichazowanishaikwa zvichaikwa basa nekuti tinenge tingoripo kuti tizonotura nyaya dzedu kumatare anedasiyana constitutional court kuti vaonewo kuti pane mutemo wagadzirwa uri kupikisana nemutemo muhombe wenyika unowebumbiro rezimbabwe
mati misangano renyu richange richiungana mangwana richizeya mafambiro akaita kuratidzira kwenyuku ndehati matanwa mamwe amuri kutarisira kunge muchitora kubva mangwana
patiri kutotanga nhaurirano dzedu dzekuti tochifamba kuenda mberi sei dzatotanga vanhu vane matactics akawanda vari kusuggesta vamwe vari kusuggesta ndichangopa imwe chete nekuti ndikange ndaemtis tikazoonekesa vamwe vari kutoti ngatichitorege kuti tirege mabasa togara kuzvikoro ngatirege mabasa takagara pamahofisi evanhu vari kutinyema mari kuti vationde kuti shuva tikutambudzira saka tinazenge tichiramba tichitaura nemastructures edu tichibva mumadistricts atotanga kuisa maproposals avo maprovince aari kutoisa mangwana panozopera zuva mangwana tichazenge yaziya zvose zvabva kumagrassroots kuti next step toita ipi tichange tichiita chimwe chiitiko chinoita kuti tirambe tichiisa nhunha dzevashandi nhunha dzematicha kuti dzinzwike nenzira dzakasiyana hatingorambe tichishandisa dzimwe chete asi tinovimbisa kuti panguva pfupi iyoyi kubva pana mangwana mechishanu tinenge taziisa kuti tichatora danho ripi chaivo.